Mangwana na kanaka vatereri, nguva dzava 6, tinosangana zvakare mangwana nanhasi, kuri musi wemuvhuro kubvumbi 2018. Makateerera kustudio 7 nepinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amai Grace Mugabe voendeswa kumatare nemumwe mushandi wavo.
Saka vari kunoenda vamunangagwa chinotenda China nekuti batsira kwayakaita nekuwedzera kuti batsira kwairi kuita. Saka vanotaura vanotaura asi isu tichienda mberi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votanga rwendo rwavo rwekuChina.
Ratove dambudziko rekungoswera vari muchadenga nekuti ivo navamugabe pari zvino vangova vemufanana, vangotofanana, hazvisisina kunyanya kusiyana.
Asi vamwe vanoti rwendo urwu haruna zvarunoburitsa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Amai Grace Mugabe, mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vaendeswa kudare Labour Court nemumwe mushandi wavo aive muchikairi vaColumbus Madzinga, avo vakadzingwa basa. Vamadzinga vanoti vaishandiswa nguva yakareba vasingabhadharwe kunova kutyora mutemo wenyika. Kubva zvabviswa vaMugabe pachigaro, zvino hazvina kumira zvakanaka kumhuri yavo sezvo vhiki rapera amai Mugabe vakati vanhu vaikorokoza goridhe vainge vari mupurazi mavo zviri kurambwa nehurumende. Kuti tinzwe nezvekuendeswa kumatare kwavo, tabata vaMadzinga.
Ndaishandira ndiri kumazowe pabox 10 mazowe. Ndakatanga kushandira chikoro ichi musi wa 2 September 2013. Ndikazomiswa musi wa 5 March 2018. Saka ndakashanda makore mana nehafu.
Chikonzero chei chamakamisirwa basa?
Handina kupiwa kuti chikonzero, asi kuti ndinongofungidzira kuti ndakatadza. Handina kuendese mwana waifanirwa kuendeswa kuchipatara mushure mekunge motikari yandakanga ndapiwa kuti ndishandise yaita kafoti. Saka ndokubva ndataura ndaripota foti yacho kune maofficials avo, asi havana kugutsikana nazvo. Vakanga kunditi endesa mwana kuchipatara. Ndobva ndati ndofamba here nemotokari ine dhoo risina kuvharika rekumashure yakashama. Ndopavakabva vandikatira foni mukuru iyeye. Kubvo ipapo awa mangwana acho mande ndakangonzwa ndakungonzi uchafaniri kungori pano pamasa. Ndokubva ndangomiswa pasina piwa notisi yekunyora pasi, asi yakanga iri verbal sein yekuti wakumira basa.
Saka vaita izvi makazotora matanho api manje?
Ndakanomhangara nyaya yangu kune National Employment Council Educational Welfare. Ndokwandakanyoresa nyaya yangu. Vaifanirwa kunge vakaserwa samoni rekuti paite hearing, asi hakuna wauya nenguva dza11 dzaifanirwa kunge nyaya yangu ichinzikwa.
Mapuwa here rimwe zuva rekuti nyaya iyi inganzwika rini?
Hongu tapiwa musi wa 10 April.
Ko mashandiro amanga muchiita anga akamira sei makore esaya?
Ndanga ndichishanda basa rekutyaira. Ndaityaira bhazi revana vechikoro kuenda kumitambo, kumasports, kumaeducational trips nezvakadero. Nemotikari dzimwe diki dzepachikoro kuita mabasa akangosiyana-siyana. Saka ndaya ndichishanda sadhiraivha.
Ko maipiwa here dzimwe mari
sekuti kana masenza muchita overtime maishanda maours akawanda zvakadi?
Maours ndaishanda akawanda ari kunze kwebasa, sekuti kana ndaienda kumasports ndaikwanisa kudarika nguva dza4 kuroko dzekupedza basa, zvekusvika kuma8 kana kuma9. Saturdays ndaishanda ndaienda kubasa ndisina mari yandaipiwawo yekombanishoni yeizvozvo.
Saka kwamakaenda kunomhanara vari kuti kudii nenyaya yemashandiro akadai?
Ndo zvavanga vari kuti izvo paitwe hiyeri neakamirira kambani iyoyo wozotsanangurirwa kuti pane here zvanga zvisiri kufulfilwa nemaareas anofanirwa kubhadharwa kana vachizenge vawirirana nazvo. Kana vasina, venational employment council vati vanoturawo nyaya vachikwidzawo kulabor court kusvikira zvizenge zvagadziriswa.
Vaive mutyairi wavamugabe vacolumbus Madzinga vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kusvika nhasi kuChina murwendo rwavo rwekutanga kushanyira nyika isiri yemuAfrica zviri pamutemo kana kuti state visit. VaMnangagwa vanonzi vaenda nemakurukota avo gumi nevemabhizimisi makumi masere. Vachitaura nenhepfenyuro yekuChina yeChinua vasati vasimuka, vaMnangagwa vati vanoda kuedza kukwezva vemabhizimisi vekuChina uye kutenda nyika iyi nekumiramira neZimbabwe munguva yose apo yainge yakatemerwa zvirango nenyika dzekumawirira. Vekunze ava vanoti vakatemera vakuru vakuru vehurumende zvirango nenyaya yekutonga nedemo, asi vakuru vehurumende ava vachiti izvi zvakaitwa nenyaya yekutora kwavakaita minda vachipa vatema vachitorera vachena. Mutungamiri wenyika yeChina vaXi Jinping vakapedzisirawo kushanyira Zimbabwe muna 2015 vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiri kutungamira nyika. Mukuzeya nyaya yerwendo rwavaMnangagwa urwu, Tabata sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yeZANUPF inomirira makonde mudare reparamende vaKindness Paradza.
Hatisi unoziva kuti China ine tine history, tine nhoroondo neChina yekuti ndiyo yakatipa zvombo kurwisa muvengi zvehondo. Zvese zvakawanda zvombo zvaibva kuChina, zvimwe zvichibva kuRussia, kuCuba nekune dzimwe nyika. Even president vaMnangagwa vakanotrena kuChina, ende mauto edu mamwe majenero edu akanotrena kuChina. Iye zvino patanga tiri pamasanctions apa taibatsirwa neChina. Saka mabhizimisi atirira kuita iye zvino pakunomutsidzira mabhizimisi atakambotanga aya mukuru weChina pakambouya kuno vaXi Jinping vakambouya kuno kuZimbabwe, ndo mabhizimisi ava kuenda kunosaina kuti aiwa kachiuya ichiuya kuchiita basa ramakatangarira. Ndo saka vari kuenda kuChina nekuti China iye zvino ndobikie zvino handi vangari kukariba vachivhura gwenya rakasapotewa nemabhengi ekuChina rikavakwa nekambani dzekuChina. Ende iye zvino ndoiri kuvaka futi kambani iyoyo ndoiri kuvaka futi kuhange kuita kuti magetsi edu awande munyika munomu. Saka China yakatikoshera zvikuru seZimbabwe. Saka ndinotenda kuti vaMnangagwa vaenda kuChina.
Asi kavamwe vari kuti China inenge iri kubatirira Zimbabwe, Honorable Paradza, kubva hondo zvayapera mabhizimisi avo ndo anenge ari kuwana chouviri kudarika Zimbabwe.
Aiwa ka, tanga tiri pamasanctions, 17 years tiri pamasanctions, ende China ndiyo yanga ichitibatsira patiri pamasanctions ipapo. Ende China usakangamwa kuti China neRussia ndo dzakatimirira kuSecurity Council, saka hatizvikanganwi izvozvo. Saka vari kunoenda vaMnangagwa vachinotenda China nekutibatsira kwayakaita nekuwedzera kutibatsira kwairi kuita. Saka vanotaura vanotaura, asi isu tichienda mberi zvavanotaura vaMnangagwa kuti vamwe vanongovukura vachivukura, asi ZANUPF ichidi ichienda mberi ndo zvavari kuita.
Vamwe vari kuchema kuti vanenge vanyanya kubuda kunze uku vasingagadzirise matambudziko ari munyika.
Ndakutaurira kuti iye zvino izvi vari kusanganisa domestic policy neforeign policy. Saka vari kumhanya kuenda kune mari, mari haisi muno muZimbabwe, mari iri kunze. Ende vari kuenda kunze kunoti vari mabhiva nemabhizinisi, uyai muzoisa mari dzenyu kuno kuZimbabwe kuitira kuti vana chiremba vari kuda mari ava vawane mari dzacho. Nekuti vakangoramba vari muno vachingotenderera vari muno pasina chiri kubuda, hapana zvinenge zvii. Iye zvinezvi vanofanira kuenda kunotaura vanhu vari kunze kuti chiuyai, Zimbabwe yanaka, yava Zimbabwe itsva. Saka vanotaura vanongotaura zvavo, hapana zvatingavaita. Asi ini sekuziva kwandinoita, foreign policy yavo yakanaka zvikuru, new trust yavari kuita foreign policy yakanakisisa zvikuru.
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vari nhengo yezanupf inomirira Makonde mudare reparamende vakindness paradza vari parunare kukariba. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vanoti vamunangagwa vangwarire kufambira dhongi rakaora kuChina.
Dambudziko ratiopo zvinotondiremera kuti nditaure kukosha kwerwendo irworwo, nekuti chikuru chatatarisana nacho pari zvino yanyaya yekumbeya mbeya yataingogara tichinetsana nayo navamugabe, kuti vamugabe zvaita sekuti zvinovaremera kumbwa aigara pasi munyika mavo kwemasvondo kwemazuva akati kuti vachitarisana nematambudziko enyika yavo vachigadzirisa zvinonetsa munyika. Saka ndisati ndatotaura kukosha kana kusakosha kwerwendo rwavamunangagwa vakananga kuChina, nyaya yatovapo ratove dambudziko rekungoswera vari muchadenga, nekuti ivo navamugabe pari zvino vangova semufanana, vangotofanana, hazvisisina kunyanya kusiyana. Ndoenda hangu mberi pamubvunzo wenyu chaiwo wamabvunzo wekuti zvakakoshera chii. Ndodaira kuti muri kubvunza kuti zvakakoshera chii nyika. China pari zvino haisati yave yekunyatsobatsira nyika zvinonyatsooneka, nekuti mukatarisa imi mabasa eChina mamwe anonyanyozikanwa nevanhu muZimbabwe anosanganisira kuti vakavaka Zimbabwe Defence College, iya iri muzhira yekuti kana tichinda kubhindura toda kundobata mazoe. Vakavaka iyoyo Zimbabwe Defence College nechikwereti, nyika ichafanira kubhadhara chikwereti ichocho. China zvakare yakazivikanwa nembiri yekuchera ngoda kwamaranga, hasi zvinhu zvekuti ndiri kungotaura zvinhu zviri mumusoro mangu, nekuti pese pamukaenda nyangwe paGoogle mukangoti podipodi muchingojanyajanyawo ipapo munoiona China ichibuda, inogona kubuda iri jinani, inogona kubuda iri mamwe makambani akangowandawanda aichera ngoda. Zvino ngoda dzakazoshayikwa kwamarange, nyika ina kuwana rubetsero rwakakwana kubva kumangoda ayo. China yanga iri mukatikati mazvo, mukati nekucherwa kwemangoda, ingadai yaishanda nevamwe vanga vanzi vari musangano revasori, kana kuti ingadai yaitoshanda nehurumende yacho chaiyo, kana kuti nevechiuto zvinozivikanwa naiyo China iyoyo. Ndokona kutoraudzira ndichiti pagwaro rakaburitswa nehurumende richinzi nderevanhu vaiburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo, vanhu vanobuda sevanhu vatingati maindividual vakanyanya pagwaro iroro vanenge vari vanhu zvakare vekuChina. Makambani anobudawo akati nyanyei kusanganisira nemamwe anenge aine mari dzakanyanya serezonzi dzakabuditswa vanenge vari zvakare vekuChina. Saka ndiri kusimba nemhoto yekuti kuenda kwavamunangagwa handifungi kuti kune zvakunonyanyobetsera nyika. Kana iyo China ichinge ichida kuramba ichidyidzana neZimbabwe, China inogona kutouya, vekuChina vanogona kutouya muZimbabwe vozvionera nemeso avo.
Saka semaonero enyu, chii chingada kuitwa neZimbabwe kuti ikwanisewo kunyatsokwezva vanotanga mabasa kubva kuChina sezvatiri kuona zviri kuitikawo munyika dzakaita sana Ethiopia idzi?
Kuti mukwezve vanouya kuzodyara mari dzavo uyezve vanouya kuzotanga mabasa, chinodiwa mabasa amunoita mumba menyu, kwete kuti kumbeya mbeya muchivataurira kuti tichaita izvi. Zviri kuitika pari zvino kunonzi kuvimbisa, kufamba muchivimbisa muchiti hatichadai, todai, todai. Aiwa, kamabasa akanaka anoonekwa nekuitwa, haonekwi nekutaurwa.
Tiri kuonawo kuti pane zvimwe zvitoro zviri kuvhurwa nevanhu vekuChina zviri kutengesa zvinhu zvakachipa zvikuru, asi vamwe vachiti hazvinyanyogare. Hazvikanganisewo here upfumi hwenyika dzakaita sana Zimbabwe dziri kubudirira?
VaZulu, panyaya yezvinhu zvinotengeswa nenyika dzekuChina, chiri kutodiwa, kana tichitaura pachirungu tinoti protecting our own local industries, chiri kutodiwa handi kuda kupembedza kuti maChina auya achizovhura zvitoro zvinotengesa zvinhu zvakawanda, nekuti imwe yacho kumwe kwacho kuita kukurasirira pachirungu inonzi dumping, nekuti zvimwe zvacho hazvina vatengi kwazviri kubva ikoko. Zvinongonzi ave kunoku vanoda zvakachipa, wautenga nhasi, wautenga bhurugwa nhasi, mupono wakatarisa rimwe divi, mupendero wabva wati bamba waritsveka ipapo. Ukatoenda kuchitoro kwacho kunenge kwakanyorwa kunzi hatitenderi kuti kana ukatenga udzoke nazvo izvozvo. Chinodiwa kuti hurumende iite ichitungamirwa naye vamunangagwa kana ane zvake achange ari kukumberi uku, inhau yekuti vamutse maindastri edu muZimbabwe, vamutse maindastri kukadoma vana David Whitehead ava, vamutse maindastri kupi kupi kwaari kunana Willowsville kuku muHarare, vamutse maindastri kuBhoayo, vamutse maindastri kuGweru, shangu kuBhata uku, Bhata ngaigadzire shangu. Zvaitwa izvozvo zvinogadzira mabasa, zvagadzira mabasa zvinosumudzira upfumi, nekuti maChina vanouya votora munhu mumwe chete vavanenge vachishanda naye, pamwe pacho vanotoshanda vega, tora munhu mumwe chete wemuZimbabwe vavanenge vachishanda naye vachimubhadhara mari shoma shoma. Hazvibatsiri zvachose upfumi hwenyika. Zveupfumi huri kuda kutogadziriswa kuburikidza nekuti maindastri edu amuke nekushanda, vanhu vawane mabasa.
Nyanzvi mnyadzi zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica, vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg.
Tochimbokupai misoro yenhau muchidimbu. Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri nemasere ane mazana matatu negumi nevaviri vainge vanyoresa kuvhota kusvika musi wa26 kurume. Vanhu ava vari kuenderera mberi vachinyoresa kubva ZEC zvayamira kuenda pedyo nemisha yevanhu ichienda kunonyoresa vanhu kuti vavhote. Kunyange hazvo chirongwa chekuenda pedyo nedzimba chakamira, vanhu vanokwanisa kuramba vachienda kumahofisi eZEC ari mumatunhu mavo kuti vanyorese kuti vagovhota musarudzo dzegore rino. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti kusvika pari zvino vanhu makumi matatu nevaviri vafa, vamwe vanosvika zana nemakumi matanhatu nevatatu vakakuvara mutsaona dzemugwagwa munyika yose pazororo rino reEaster. Mutevedzeri wemutauriro wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti tsaona zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanyisa motokari dzavo nevamwe vanenge vachida kupindira dzimwe motokari dzinenge dziri mberi kwavo.
Ongororo yakaitwa nesangano reQuantum Global Research Lab, iro rinoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika dzemuAfrica panyaya yekuezva vekunze vanoda kuzotanga mabhizimusi munyika, iri kuratidza kuti Zimbabwe ichiri kutatarika kuti ikwanise kuezva vekunze ava. Muzvinafundo Mutuli Ncube, vanhu vachizvarwa cheZimbabwe ndivo chipanga mazano musangano reQuantum Global Research iri. Izvi zvakabudawo muongororo inonzi Africa Investment Index 2018. Nyika dzinonzi dziri kuita zvinounza budiriro dzinosanganisira Morocco, Egypt, Algeria, Botswana, Cote d'Ivoire, South Africa, Ethiopia, Zambia, Kenya neSenegal. Zimbabwe iri pachidanho chechimakumi mana nemashanu panyika makumi mashanu neina dzemuAfrica dziri kutatarika kukwezva vekunze. Dzimwe nyika dziri kuita zviri nani dzakafana neZimbabwe dzinosanganisira Central African Republic, Liberia, Somalia, Eritrea, Equatorial Guinea, Gambia, Sierra Leone, Guinea uye Sao Tome nePrincipe. Ongororo iyi yakaburitswa kumucheto wemusangano wevakuru vemabhizimisi wakaendwa masvondo apfuura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Musangano uyu waitirwa kuCote d'Ivoire. Global Quantum yakambobatsirawo vaMnangagwa kusangana nevamwe vakuru vemabhizimisi kubva kuSwitzerland kumucheto wemusangano wekuDavos munandira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera kuti tinzwe maonero avo.
Kuti zvinokutorera nguva yakareba sei
nezvimwe zvavanenge vachitarisa kuti vagadzirise report yavo. Ndosaka tichiona Zimbabwe iri pa number 45 out of 54. Ndinoona vanenge vachitarisa nyika dzemu Africa. Asi chimwewo chakakosha chekuziva ndekuti report iri rinobuda kamwe chete pagore. Zvireva kuti uongororo nehwengeredzo zhinji yavanga vaita inobata zvikuru sezvaiitika muna 2017. Saka haisati yakwanisa kuti vange vachikanda ziso ravo mune zvishoma zvaiitikawo muna 2018 zvinokwanisa kunge zvichishandura pamire Zimbabwe apa.
Pavari kutaura kuti pamire Zimbabwe apa panogona kushanduka, zvii zvinofanira kuti zviitike kuti pashanduke?
Chekutanga, panofanira kunge pane mitemo yakatsetseka inotsanangura kuti vane mabhizinesi avo kana vaunza mari yavo zvikuru sei mainvestors, iyi mari yavo inenge iri sefu. Chechipiri, panodiwa kunge kuti tione kuti hurumende iri kuchinja here mitemo yayo yakafanana neindigenization. Sezvavaitaura kuti muna April munomu indigenization inenge yangosiya maminerals maviri chete, platinum nediamond. Panodiwawo yatingati confidence inoenderanawo nezviri kuitika mumatongerwo enyika. Dambudziko rataita ndira kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaMugabe vangava vane unyanzvi mukutukirira vamwe, mukutandanisa vamwe, mukushungurudza vamwe, zvekuti panga pasisina yatingati confidence munyika yeZimbabwe kubudikidza nekuti wanga usingazive kuti zvinhu zvako zvichiri sefu here kana uri an investor.
Tsvakurudzo nehwengerudzo yavakaita iyi zvinosiya Zimbabwe yakamira papi?
Vapepeti ava nevagadziri vemaripoti avakaita sana kwandama vanhu vanoreketedzwa zvikuru munyaya dzekuongorora upfumi. Saka zvinoratidza kuti nyika yedu ichine basa rakawanda rekuita, kuri kuti tiri kufanira kukwezva vekunze kuti vauye nemari dzavo, nekuti chinotisvitsa panumber 45 ndo zviya zvandaa ndichitaura, zvinhu zvakada kufanana nehuori, zvinhu zvakada kufanana nekuti unononoka, kuri kuti wada kuti iwe uvhure bhizinesi rako muno munyika uno. Zvinotora nguva yakareba kubva paunotanga kuisa bepa rako rekutanga uchiapply kusvika wazobvumidzwa kuti upiwe residence. Saka zvinhu zvese zvakadaro ndo zvinozoita tidzike kunumber 45. Ndo zvinhu zvinenge zvichifanira kugadziriswa kuti tinge tichikwirawo, kuri kuti kune dzimwe nyika dzatinoziva tinonzwa kuti vana na Rwanda zvinokwanisa kutora kana 3 hours kuti mapepa ako anga achifambiswa mumahofisi akasiyana siyana uchikwanisa kuzokwanisa kubuda nerezinesi rako. Saka zvinhu zvakadaro ndo vanhu vavanenge vachienzanisawo navo kuti kana ava vachitora 3 hours imi muchitora mwedzi mupfumbamwe, zvoreva kuti muZimbabwe munonetsa kuita business.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930 13860 15460 15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Muchirongwa chedu chatinotarisa nenyaya dzesarudzo, sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai, tichange tichiita hurukuro nevari kukwikwidza musarudzo idzi, vavhoti uye masangano akazvimirira ari kuongorora sarudzo. Nasi tine urukuro na mzware Linda Masarira au variku kuidza kuwa nengu edare paramende ya Harare Central vaka jimirira.
Katiro yangu yesarudzo regore rino iri kufamba zvakanaka. Ndiri mudzimai wechidiki asino mari yakawanda uye ari kuzvibatsirawo egani nehama neshamwari dzinoitawo dzichisoro matem sense mukati mekampeini. Asi ndinoti nekuonawo kwandiri kuita neprogress iri mukati mekampeini zviri kufamba nekuti ndiri kuita madoor to door campaign zvakare ndichibatsirawo vari kutambudzikawo mucommunity mangu vanenge vasiri kubatsirwawo zvakanaka vachimbunikidzirawo kodzero dzavo ndichiona kuti vakwanisawo kuonawo access kumagweta nezvinhu zvakangodaro daro. Pari zvino ndiri kuronga mutambo wefundraising wenhabvu uchange uchiitwa mavhiki anotevera kuti tiraisewo mari yekuti tibatsire vana vekuHarare Children's Home. Patakatanga gore rino ndakamboshedzera pakampeni yekuti pane mabhuku akawanda tibatsireiwo mutidhonetereiwo tigone kuendeswawo kuzvikoro nemaorphanage akaisara Harare Children's Home kune vana vasina mabhuku ekurava ekubereka nekuti malibrary edu chaiwo Harare Central hatisina mabhuku. Saka ndine zvinhu zvizhinji zvandiri kuita mukati meHarare Central constituency randiri kuzova ndichipinda musarudzo mugore rino. Ndakatarisawo hangu nesapoti nekuzikanwa kwandakuitawo nekukurudzirwa kwandiri kuitwa nevagari vemuHarare Central ndiri kuona zvichifamba zvakanaka.
Saka pamunenge muchitaura nawo vari kuti zvimwe zvichemo zvavo ndezvipi?
Zvichemo zviri mukati meguta reHarare Central chekutanga kunyanya inyaya yemvura. Mvura inonetsa maavenues. Vanotambudzika tikasa kuti maavenues vanhu vanogara maflats yekuti hakuna mabhoho vanhu vanototambudzika kuti vave vachiwanawo mvura. Iriyo nyaya yandakamboendawo zvakare nayo munandira kukwameya ndichinobvunzwa kuti zvoitwa sei. Ndikazonyorera zvakare kwaminister of local government ndichiti timbosangana navo kutiona kuti nyaya iyi yemvura yogadziriswa sei asina nhasi havasati vandipindura. Musvondo rino ratiri kupinda ndichadzokera zvakare kunobvunza kuti tichange tichikwanisa kutizoonana navo rini kutiona kuti nyaya iyi inogadziriswa sei yemvura. Notinoona kuti city council yedu yemuHarare neminister of local government vanoita kakukandidzirana nyaya yemvura kuti ari kuresva ndiani. Asi izvo chiri chinhu chakaipa nekuti ini semugari wemuHarare Central handifani kushaya mvura. Mvura ikodzero yangu iri mukumbiro remutemo. Tinoona zvakare kuti dambudziko riri kuramba richiwanikwa nekuti mitemo yedu muno muZimbabwe haisati yanangiswa nekumbiro remutemo kuti kodzero dzevanhu dzigone kuita sei kunorespektwa dzichigadziriswa zvakanaka. Umwe dambudziko zvakare riri muHarare Central inyaya yedrug and substance abuse yekuti vana vechidiki havatisina mabasa havana kwekusevenza havana chekuita. Saka vana vazhinji vari kuswera vakagara pasi pemabridge vachimwa zvinodhaka vachimwa vana bhuronko ivavava nekubhema hanje. Chiriyo chimwe chinhu chatiri kutoshanda nacho kuti tionesana kuti tingavake sei anonzi madrug rehabilitation center achazokwanisa zvakare kuti kana vachinge varehabilitatwa vana ava tovadzidzisa kuitawo maprojekt togona kuvatambidzawo homwe yekuti vagone kutanga kuzviriritira. Sapari zvino chiri kutsvaga vanhu vekubatsidzirana navo kuti vagona kutifanda kuti tikwanise kuti project iyi ibudirire. Zvakare maproblems kufamba chaiwo kune dzimwe nzvimbo nekuti hakusviki makombi. Saka zvichemo zvakawanda zviri muHarare Central ndizvo zvekuti vanhu vari kuenda kumabasa havasi kuhora vashandi vari kumbunyikidzwa. Hatingazvipedzi zvichemo zvacho kunyanyawo nechemari kuti vanhu vari kutambudzika vanopedzisa vanhu vakupedzisira vachitenga mari nezvinhu zvakangodaro daro.
Tichitarisawo takaona iro svondo rapera iri muchiita musangano nevamwe vepovhu vayava munoshanda sei navo?
Ndakangoendawo kunokurudzira vechidiki vava vati vada kusimukawo kuti vagopindawo musarudzo regore rino sezvo ndiriwo umwe ari kumhanyawo mukati mesarudzo iri. Handisi umwe wepovhu asi kuti mune munin'ina wangu Vongai ari kumhanyawo musarudzo iyi kuHatfield. Ndomuti munin'ina nekuti munhu akatanga kuya kwandiri achibvunzawo advhaisi achida kuoneswa kuti ozviitawo sei. Saka ndinomukurudzirawo apo nepapo. Paakanditiwo sisvi ndawana vanhu vekubatana navo kuti tipinde musarudzo ndikati aiwa handichauya kuzokukurudzira. Saka ndofanira ndaendawo kunokurudzira vandiri kuzivawo nevandakambobatawo navo tichiri kuita activism yekushedzera kuti vamugabe vachibve pachigaro muna2016 vari mukati mepovho iyoyo. Ndikati unowo semunhu wechidiki zvakanakawo kutoende kunokurudzirawo vechidiki varida kupinda musarudzo tagadzirise nharaunda yavo.
Awa angwari mzware Linda Masarira variku kugidza musarudzo dzenhengo yedare reparamende yareCentral vakazvimirira vangwari parunare muHarare. Sezvo nguva idi yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare, amai Grace Mugabe voendeswa kudare nemumwe mushandi wavo. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa votanga rwendo rwavo rwekuChina. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine izvo zvakare manheru anhasi na7 PM. Anokuonekai nemufaro ndini Blessing Zulu ndichiti muswere zvakanaka. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.